manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 8 2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden votura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika mavo uye vachitaurawo nezvekudyidzana kwavo neRussia neChina. Muhondo yavo yekuedza kupedza dambudziko rezvinodhaka iro rinonzi rabata nyika yose mapurisa anoti asunga vanhu vanosvika churu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 1023 mapurisa oita musangano nevatori venhau vachibvumirana kuti havafaniri kuva makara asionane iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vaparura mamiriro akaita zvinhu muAmerica vachiti vabudirira mukuzadzikisa zvavakavimbisa munyaya dzezveupfumi nezvimwe asi vebato rinopikisa remaRepublicans vanoti vaBiden vari kungoita gudzira mukanwa Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 anoti panyaya inotevera
VaBiden vashora zvikuru mabatirwo ari kuitwa vanhurume vechitema nemapurisa muAmerica zvichitevera kuurayiwa kwaTyre Nichols chimwe chizvarwa cheAmerica chaigara kuMemphis nemapurisa mashanu.
For what happened to Tyree in Memphis happens too often. We have to do better. Give law enforcement the real training they need. Hold them to higher standards. Help them succeed in keeping us safe. We also need more first responders and professionals to address the growing mental health substance abuse challenges.
Amai na baba vaTyre Nichols vange vari muCongress umu uye vaBiden vataura mashoko ekuvanyaradza. VaBiden vashora zvikuru nyaya yekushandiswa kwepfuti vachiti panofanira kudzikwa mitemo yekuti zvisave nyore kumunhuwo zvake kutenga pfuti dzemhando yepamusoro dzine mabara akawanda kana kuti assault weapon.
Ban assault weapons now. Ban them now. Once and for all.
Vakurudzirawo nyaya yekuchengetedzwa kwemamiriro ekunze vachiti izvi hazvinei nemapato.
Let's face reality. The climate crisis doesn't care if you're in a red or blue state. It's an existential threat. We have an obligation, not to ourselves, but to our children and grandchildren to confront it. I'm proud of how America at last is stepping up to the challenge.
Papedza vaBiden kutaura gavuna vekuArkansas amai Sarah Huckabee Sanders vebato remaRepublicans vapawo maonero avo vachiti vaBiden vari kuzvipembedza asi vasina zvavakaita zvinobatsika.
Being a mom to three young children taught me not to believe every story I hear. So forgive me for not believing much of anything I heard tonight from President Biden. From out of control inflation and violent crime to the dangerous border crisis and threat from China. Biden and the Democrats have failed you. They know it, and you know it. And it's time for a change.
Amai Sanders vashorawo hutongi wa vaBiden vachiti vakwegura uye ndivo mutungamiri atonga nyika yeAmerica akakwegura kukunda vamwe vese vakambotungamira.
President Biden and I don't have a lot in common. I'm for freedom. He's for government control. At 40, I'm the youngest governor in the country. And at 80, he's the oldest president in American history. I'm the first woman to lead my state. And he's the first man to surrender his presidency to a woke mob that can't even tell you what a woman is.
Kutaura nezvemamiriro ezvinhu munyika, kusanganisira upfumi, zvematongerwo enyika nezvimwe, kana kuti State of the Union Address inoitwa kamwe chete pagore nemutungamiri wenyika, sezviri mubumbiro remutemo weAmerica. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Marvelous Mhlanganyahuye.
Tichiri panyaya iyi, Mavela Sabata wo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, kuti tinzwe maonero avo pa mashoko akaturwa nava Biden nezvakataurwawo nema Republicans.
Tinoona kuti matauriro avakaita yacho vakagona kubatanidza matiri maviri asingabvumirana panyaya iyi. Katanga ivo nekuratidza vanhu vabereki vemukomana akashaika vakatizvo. Semubereki wechichena havawanzotambudzika kana mwana wavo akabuda mumba, asi vabereki vechitema vazhinji idambudziko ravasangana naro kuti vana vavo vachabatwa sei nemapurisa. Vakataurawo zvekare kuti zvakakosha kuchengetedza mapurisa nekuti vazhinji vavo havadzokewo kumhuri dzavo nenhau dzecrime dzinenge dzichiitika. Saka ndakaona sekunge matauriro avakai akagona kubatanidza vanhu vasingawanzobvumirani. Asiwo madhemocrats pataiterisowo pasocial media nedzimwe nzvimbo, vanhu vaiti nyaya iripo haisi yekuti mapurisa haana kutsengwa zvakanaka, inyaya yekuti mapurisa havadi kubata vanhu vatema zvakanaka.
Totarisawo kuti takaona amai Huckabee Sanders vachitaurawo vakamirira maRepublicans, makaonawo sei madzwi avakataura?
Ndinoona sekuti havana kugadzirisa speech yavo kuti ienderane nezvakanga zvaitika. Ivo semunhu wechidiki zvinonzi ndiwowo the youngest governor, ndaifungawo kuti vachataura zvine upbeat, zvine kakuda kukurudzira vanhu kuti upenyu huchange hwakanaka, asi ndakaona kunge vanga vakati nyanyei kusuwa vachingotaura kuti zvinhu zvakaipa, vachitaura zvekuti vanhu vari kunamatiswa zvidhori nekuti nenyaya vakataura yekuti vakazoenda kuIraki, asi havana kutaurawo kuti zvii zvakaitika kucapital. Saka ndakaona sekunge vakaita missed opportunity ipapo kuti vakapa speech yange ikagadzirwa asi vasina kuzoita tap into zvakanga zvitaurwa navaBiden kunyanya zvesocial security nezvimwe zvakadaro.
Nyanzvi nyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura vari kuMassachusetts muno muAmerica naMavelous Mhlanganyahuye weStudio 7. Muhondo yavo yekuedza kupedza dambudziko rezvinodhaka iro rinonzi rabata nyika yose, mapurisa anoti asunga vanhu vanosvika chiuru nemakumi maviri nevatatu kana kuti 1023 vanotengesa pamwe nekushandisa zvinodhaka. Mapurisa akaparura chirongwa chavari kuti No to Dangerous Drugs and Illicit Substances, icho chiri kunangana nevanotengesa pamwe nevanoshandisa zvinodhaka. Mapurisa muHarare anonzi ave kupindawo mudzimba achisecha nekusunga vari kutengesa kana kushandisa zvinodhaka izvi, kusanganisira vemashabhini. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa mudunhu reMidlands ari kunzi akasungawo vana vechikoro vatatu vaishandisa zvinodhaka. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachazozivisa chete kuti matunhu api avari kuona akanyanya kubatwa nedambudziko iri uye kuti rudzi rwupi rwezvinodhaka rwavari kunyanya kuwana kana vachinge vapedza chirongwa chavo ichi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pari zvinosunga vanhu vanoita 2023 opportunity iri kuendeka mberi yekubata vanoputa vanotengesa yatoti pachirongo madrug barons kana kuti madrug lords. Chatinongoda kuti tikumbire veruzhinji varambe vachibata nemapurisa kuitira kuti chirongo ichi chiburike, matsiwawo makoro akuwadza vana vadiki, akuwadza vanhu vakuru. Moona kuti zvekuputa zvinodhaka zvichipinda nemuzvikoro nomaiinivhesiti sazvinhu zvoku sebasa redu rekuchengetedza mutemo munyika ngaregere zvichienderera mberi kusina zvinenge zvichiita saka mutemo uri kuita basa ravo vakunge vaine mbanje vaine vana gurongo vana zvimwewo zvinodhaka tinovasunga noenda kumatareni kumakasa
veruzhinji vari kuti mapurisa ari kupiwa anganzi matipi nevanhu kuti ava nevava nevava vari kutengesa zvinodhaka muri kushandisawo here iwo matipi amuri kupiwa neveruzhinji
vanhu vane mashoko avanda kupa mapurisa vakasunguka pamashoko ipavo kumapurisa ari padyo zvinoita kuti tiziye zvinenge zvichiitika muzvi uyezve kana pane vamwe vari kupiwa pane mapurisa vari kuita zvechokogomo tinoti mangare vasanyarare ngesamangare ongorora nyaya idzodzo kuti vanhu vari kutaura chokwadi here kana kuti kwete
matunhu api amungati ane dambudziko rakanyanya kana kuti ari kuwanikwa zvinodhaka zvakanyanya
tichakwanisa kutaura chete kana tapedza operation yatiri kuita iyoyo tovakwanisa kutaura kuti zvinhu ratoona rangachiumisa mberipi nekuti izvozvo zvituri kubata nyika yese hapana patiri kusiya
avo vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunhare kubulawayo naJonga Kandemiri westudio 7 tichiri panyaya iyi mumwe wevanoshandisa zvinodhaka achishanda nesangano revanoshandisa zvinodhaka reZimbabwe People Who Use Drugs muzvare Tanya Marumbwa vanoti kunyange hazvo chirongwa chemapurisa ichi chakanaka chose vari kupokana nekusungwa kuri kuzoitwa vanoshandisa zvinodhaka ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri westudio 7
strategy iri kuitwa nemapurisa pakusunga vacho vanotengesa zvinodhaka izvanzi yakanaka pakuti atleast vari kuita inonzi supply reduction kuita kuti vanoshandisa muzvinodhaka at least if there is limited access to those drugs and substances and munhu wanoitawo wasiyana nazvo kana kuti unoitawo substitute nesomething maybe ungoshishandisa madrugs yanga chiitwa bringin zviri legal hanje maybe like divert to using maybe cigarettes and legal alcohol as a way yekuti inenge usingachawani ish but I disagree nemapurisa kuti vafunge munhu anoshandisa because anoshandisa chete asingatengesi i-end user haazi problem problem inozouya pakuti end user uyu mukamutora mukamuendesa kumajeri sezvavari kuita izvozvo kuti tiri kusungwa maend users I include myself because I work with people who need drugs and I'm someone who have experience with drug use so vakatisunga isu it doesn't help me in a way ngavaitiwo vachibvuma kuti vanhu vawanikwawo nemaquantities mashoma
asi hamufunge here kuti imi pakashaya vanoshandisa zvinodhaka zvinorevawo kuti vanotengesa vanenge vasina kwekutengesera
but zvinodhaka zvicharamba zvirimo muzimbabwe because zimbabwe is a transit country and it becomes a consuming country what I mean by this is madrugs and it's literally like a route yeku transporter kune magonyeti nechiya anodzika kubva kuna North Africa and maproducts achibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana and achidzika chengana na South Africa and then zvimwe zvichikwidzawo zvichibva kuna Swaziland like inonzi skunk it's a variant of marijuana inobva kuSwaziland so it comes in so Zimbabwe is a transit inotoconsuma saka strategy yetingakurudzira kuti mapurisa ashandisewo abvume kuti ishande iyi inonzi harm reduction yekuti munhu anoshandisa zvinodhaka anofanira kuti awanewo rubatsiro kuti akawana access to health services anje
avo vanga vari muzvare Tanya Marumbwa vesangano reZimbabwe People Who Use Drugs vari parunare mubulawayo naJonga Kandemiri westudio 7 mapurisa nevatori venhau vanofanirwa kushanda vese zvakanaka pasina kupokana sezvo vose vachiita mabasa akakoshera veruzhinji izvi zvabuda pamusangano waitwa pakati pemapurisa nevatori venhau mubulawayo nhasi kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mutauriri wemapurisa assistant commissioner Nyati Vati zvakakosha kuti vatori venhau nemapurisa vashande pamwe chete sezvo mabasa avo akakosha mukuvaka nyika.
Takasangana pa-national level, takusangana pa-provincial level, kuitira kuti vatori venhau vazivane nevakuru vemaprovinces vechipurisa nevemadistricts, kuti kana paita matambudziko evana vachiita basa zvikurumidzo kugadziriswa, uyezve kuti mapurisa echidiki kana vachiita mabasa vasaite mabasa ekutukana nemajournalist, vaite kuti basa remajournalist rifambe zvakanaka, nokuti tese tine chinangwa chimwe chete chokuseenzera veruzhinji, chokupa veruzhinji mashoko kana varateri venhau, mapurisa nokuchengetedza veruzhinji. Saka zvinhu zvinotoitika kana pane kuwirirana pakati pevatori venhau nemapurisa.
Vanyati vati panguva yesarudzo dzinotarisirwa kuitwa gore rino, vatori venhau nemapurisa havafanirwi kuwanikwa vachipesaniswa nezvematongerwo enyika.
Munoona kuti pane nyaya dzinoitika dziya dzokuti kune vanoda kushandisa majournalist vezvematongerwo enyika, zvozoita kuti majournalist vasanzwisane nemapurisa. Saka isusu nemajournalist tikawirirana, zvinoreva kuti basa redu rifambe zvakanaka, ivo vematongerwo enyika vasatishandisa kuita zvinhu zvisiri izvo.
Asi sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau pasi rose recommitted to protect journalists rinoti munyika dzine sarudzo gore rino dzakaita seZimbabwe, Liberia, Sierra Leone, Guinea-Bissau neDRC, vatori venhau vari kushushikana zvikuru vachitya nyaya dzekushungurudzwa. Mukutanga kwemwedzi uno, matikitivha eCriminal Investigations Department kana kuti CID akasunga mupepeti mukuru webepa nhau remira kumasvingo Garikai Mafira kureva. Aipomerwa mhosva yekuda kusvibisa mapurisa nenyaya yainge anyora. Vatori venhau vanechitsama kusanganisira mumwe mutori wenhau wemira zvekare Elizabeth Mashiri nevamwe vekuAlpha Media Holdings vakaita saBlessing Mushanga naChengeto Chidi vakasungwawo vachipomerwa mhosva yekutora mifananidzo panzvimbo dzisina kukodzera nemapurisa kunyange vaiti zvaive zvisiri zvechokwadi. Hurumende yavaEmerson Mnangagwa inogara ichiti ichasiya tsika yekumbunyikidza vatori venhau senzira yekurudzira utongi hwechekerere. Asi vanomirira vatori venhau vanoti izvi zvichiri kuramba zvichiitika. Vanyati vabvuma kuti kune mamwe mapurisa epasi anokarira kushungurudza kana kusunga vatori venhau zvenhando, asi vakati vari kuita zvose zvavanogona kupa dzidziso kumapurisa ose. Mumwe wevatapi venhau vange vari pamusangano wanhasi, Muzvare Tanaka Murehwa, vati zvakakosha kuti mapurisa adzidziswe kukosha kwekuremekedza kodzero dzevatori venhau.
Sezvo takumbirawo kumapurisa kuti iyi misangano yatinenge taita kana vapedza, ivo vanenge vari mumaofisi avo kana tiri paground tichiita basa. Saka tachikumbirawo kuti vazoenda vonoudzawo vamwe vavo vari ivo vanozouya paground patinenge tichishandira.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Hlongwane varivo sachigaro weMedia Alliance of Zimbabwe vatsinira kukosha kwakaita musangano wakadai, vachiti vari kuendawo kumatunhu ose vachiita zvimwe chete.
Tinofunga kuti zvatatanga kuita mukuwo dzakadai zvichitibatsira zvakanyanya kuti mapurisa vanzwisise kuti tinoshanda sei.
Pasi rose zvinhu hazvina hazvo kumira zvakanaka kuvatori venhau, sezvo sangano reUnited Nations richiti vatori venhau 76 vakaurayiwa pasi rose gore rapera chete kunyanya kuMexico, Ukraine neHaiti. Zvichakadaro, mukuru wemapurisa mudunhu reBulawayo Commissioner Patson Nyabadza vati chirongwa chekusunga vanotengesa nevanonwa nekusuta zvinodhaka chakatanga svondo rapera chiri kuenderera mberi zvakanaka. Vati chirongwa ichi chichambomira mushure mekanguva asi chicharamba chichiitwa nguva nenguva. Nyika yakatarisana nedambudziko guru rekutengeswa nekushandiswa kwezvinodhaka, uye vamwe vanoti mapurisa haazi kuita zvakakwana pamusoro pedambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uganda inoti haisi kuzovota kuti ofisi ya United Nations inoona nezvekodzero dzevanhu irambe iri munyika iyi sezvo ichiti yave kugona kuzvimirira pakuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Basi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUganda ranyorera tsamba kuofisi ya komishina anoona nezvekodzero dzevanhu richivazivisa nezvedanho iri. Ofisi ya United Nations High Commissioner for Human Rights muUganda yati pari zvino hapana chaingataura nezvenyaya iyi. Asi hurumende yeUganda inogara ichipomerwawo mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu zvikuru vanopikisa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, uwandu hwevanhu vafa mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika muTurkey nemuSyria hunonzi hwadarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000. Kunyange hazvo vakawanda vari kufa pari kumboitwawo kupemberera kana paonekwa vanhu vanenge vachiri vapenyu. MuTurkey vanhu vafa vanodarika zviuru zvisere nemazana mashanu kana kuti 8,574. MuSyria mafa vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2,530. Kunyange uwandu uhwu huri kutarisirwa kuramba uchikwira. Imwe tsvakiridzo yakaitwa nesangano rinonzi The Bernhurst Foundation rekuLondon inoti pavanhu vakabvunzwa kuti vachavhota sei musarudzo dzegore rino, mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vane rutsigiro rwevanhu vakawanda zvekuti vanokwanisa kukunda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vachamisa vanonzi vane zvikamu makumi mashanu nematatu kubva muzana kana kuti 53%. Vamunangagwa vane zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40%. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vari kunzi ndivo vasingafarirwe nevanhu zvakanyanyisa munyika. Asi vachipa pfungwa dzavo paongororo iyi, mutauriri wezanu PF vari mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa Mugwadi vati zvakabudiswa izvi ndezvemugotsi matsuro.
Musangano wezanu PF wakasimba kumasero, wakasimba nemikuwa, naizvozvo hauteereri zvimasarudzo zvinoitwa pazviita nevanhu vanovhota nemaghost numbers kana kuti vanovhota nemaghost names. Wangu musangano wezanu PF unokundwa. Ivo vari kuita izvozvo vanozviziva kuti zvose zvavari kubudisa nokunyora izvitungana kwembudzi.
Munorevei apa kana muchiti kutungana kwembudzi?
Muchaona vamunangagwa nemusangano wezanu PF kuhwina by over 75%. Our benchmark yokuhwina by elections gore rino takati tadarika chidanho chekuti tishandire kuhwina. Taapa chidanho chechipiri chokuti tihwine zvine mutsindo. Tihwine sekuhwina kwatakaita 1980. Kuti vana vomuZimbabwe vaone kubudirira musangano uende.
Asika sangano iri riri kubudisa pachena vaMugwadi kuti bato rezanu PF rinenge risiri kufarirwa zvakanyanya nevanhu vari kuronga kuvhota musarudzo dzegore rino.
Manyauta mukanwa harawa kurota ichiyamwa kutoenda hazvimbonetsi nguva yacho yasvika vanotaura vanongoti tiri ino zvingofamba kupera kwei.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati tsvakiridzo iyi iri kuenderana nemaonero ebato ravo.
Tsvakiridzo yeBrentest Foundation iri kuratidza kuti vachamisa neCCC
tichakunda vamunangagwa nezanu PF musarudzo dzurupia muna 2023. Tsvakiridzo iyi iri kusimbisa zvatirikuita paground nemaonero edu isusu tirikuona kuti CCC iri kupinda muvanhu zvine mutsindo, vanhu vari kugashira shoko reshanduko, vanhu vari kumirira zvakanyanya kuti vavhote, uye vanhu vari kuregista kana kunyoresa kuti vanovhota muwandu hwavo. Chero kumaruva tirikuona kuti mativi mana ose enyika vanhu vagadzirira kuti vazovhotera vachamisa neCCC vamiriri vekanzuru vekuparliament zvakanyanya muna
ne chikonzero chei muchifunga kuti bato renyu riri kuwana rutsigiro rwakawanda zvakadai
muZimbabwe vanhu vanzwa nekutambudzika, vanhu vanzwa nenhamo, nekushaya chokutya, nekushaya zvipatara zvinoshanda, nekushaya zvakare zvikoro zviri kushanda, maticha asingabhadharwe, vanhu vanzwa manesi chaiwo haasi kubhadharwa, munhu wese ari kungochema, munhu wese ari kuziva kuti tariro yose ichazobva kune CCC.
Zvii zvamuri kuvimbisa kuitira vanhu mukasarudzwa?
Vachamisa vakapinda, tichazoonawo tichidyo tichiguta zvipatara zvichizova nemishonga yakakwana, zvikoro zvichizovhurwa, maticha achinyatsikubhadharwawo, mari inotenga, mitengo yezvinhu ichizodzika kuti munhu wese akwanise kudya upfumi hweZimbabwe. Saka
zvii zvamuri kukurudzira vanhu kuti vaite, nekuti hongu panogona kuitwa ongororo dzakadai asi vanhu vozviregedza kakuenda kunovhota?
Kuti ngatinonyoresei kutinovhota, ngatiyambirei vadiki vechidiki, vana vedu vari kuzvikoro, vari kumacollege, vari kumayunivhesiti, kuti endai munonyoresa kuti munovhota, kuitira kuti tizohwina kana kukunda zvine mutsindo gore rino ra 2023 musarudzo dziri kuzouya.
Mutauriri webato reCCC Muzvari Fadzai Mahere vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavamonzura Valoid Damba.
Irega intaure ndichiti kune vana veZimbabwe MDC ya 99, MDC ya 2000, MDC ya 2013, ndiyo ichingori MDC ya nhasi iri kutungamirwa nababa Monzora zviri pamutemo.
Ko panyaya yeongororo yaitwa iyo kana kuti survey munotiwo kudii?
Ndaoti nditi kune vana veZimbabwe musateerere zvimwe zviprofita zvenhema, nekuti zviprofita zvakamboya 2018 zvikanzi tichaona mumwe munhu agara pachigaro chekutongera, asi takaona zvigaro izvo zvisina kuzogadzikwa kuti munhu agari kuti atonge. Isu sevana veMDC tiri kuenderera mberi tichimobhilaiza vanhu. Ndofunga makaona zuro ndizuro rinoiri takapedzisa kongresi yedu, vamonzera vachaapoenda enew executive. Kuratidza kuti tine structure iri intact, tine leadership kuMDC, tine mapolicies, tine maprinciples, tine maprograms.
Munenge muchiita sei kuzadzikisa zvamuri kuvimbisa vanhu izvi?
Maprograms yeyo muchaona chitanga kupinda mumamisha, tichaenda kumaruzevha, tine programu yekupinda maruzevha tichikambena. Saka zvimwe zviprofita zvekutaurwa izvo musanyanya zviteerera, zvine kudhaivheta haiende, musateerere zvinhu zvekunze kwenyika, teererai zvevana vamunogara navo. Saka izvezvo musava vanotitsigira kumaruva, vanotitsigira mumapurazi, nevari kutitsigira kumativi mana enyika, rambai muchititsigira. Tichasvikako tichikuudzai mamiriro akaita kunze, tichikuudzai kuti nyika yakufamba yakadai, tichikuudzai gwara remusangano.
Avo vanga vari mutauriri wavamonzura vaLloyd Damba vachitaura vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi, patinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kunyika yavo nezvemamiriro akaita zvinhu kana kuti State of the Union Address. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden votura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika mavo nekudyidzana kwavo neRussia neChina. muhondo yavo yekupedza dambudziko rezvinodhaka iro rinonzi rapararira nyika yose. Mapurisa anoti asunga vanhu vanosvika churu makumi maviri nevatatu kana kuti 1023. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvi